zwap.com.
Ndagara ndavaudza pese pandamuka baby eri pretty hanzi nindiri hupi manja ndisifuza ndirove kana buza zvagara ndavaudza kuti imbobvunza tusi kana muchida hondo ndototanga hondo kana muchiti svoto nokotiwa svoto tira nezvitsotso ndorovera hoko kana ndavaudza kuti nindiri moto. I'm trying to get the money and go. I'm trying to make a living, that's all. Sawira, I know we are and go.
ZWAP.com.